Mukura nonane zvekudzidzana neZimbabwe Electoral Commission ZEC muMDCT vaJameson Timba vati vakuru vakuru muAlliance vari kusaina magwaro ese evanhu vachamirira Alliance musarudzo.
Sezvamunoziva mangwana kune nomination court inenge ichigara mumatunhu ese enyika ino, macandidates kuti vakwanise kuti vanominatwe necourt yesarudzo redu yatirikuita muna 2018. Zviri kuitika izvinezvi pano ndezvekuti vakuru vakuru hutekwa hwemusangano huri kusainira makandidheti ese mafomal kuti vakwanisa kuenda kucourt mamwe.
Izvi zviri kuitika paine kunyunyuta kwemamwe mapato ari muMDC Alliance, ayo ari kuti MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kuramba kupa mamwe mapato zvigaro zvese zvesenate nezveproportional representation. Vanoziva zviri kuitika vanoti kunyange hazvo mapato aya akambenge abvumirana kuti achagovana maconstituency sei, MDCT yave kuda kutora mamwe matunhu ainge anzi achapiwa mamwe mapato, uye iri kuti hapana zvekugovana zvigaro zvemasenata pamwe nezveproportional representation. Mudare resenate mune zvigaro makumi masere zvemasenata, muNational Assembly mune zvigaro makumi matanhatu zveproportional representation, izvo MDCT inonzi iri kuda zvose ichiti ndiro bato guru rine vanhu vakawanda. Asi vatimba vanoti MDC Alliance iri kupinda musarudzo sebato rimwe chete, uye vakuru vakuru veAlliance ndivo vane simba rekuona kuti vomirira bato iri ndevapi.
MDC Alliance yakafanana nebato rimwe chete, mapati ose ari mubato imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti kandidheti rinozomira apa neisazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nemaalliance partners yo ndikandidheti yakasimba kuti imirire alliance ndeipi.
Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mingulu vanoti zvipata zvemapato ese manomwe ari muAlliance zviri kutaurirana nenyaya yezvigaro, uye kutaurirana uku kuchapera musi uchaitwa nomination court. Vamwe vanoti zvinogona kusanduka pane zvange zvakabvumiranwa, uye vanoti zvinhu zvingadai zvisina kunetsa kana dai mapato aya akatevedza chibvumirano chaakasainirana pakutanga apo akaita chisungo chekushanda pamwe chete. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Serwanya vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yanonoka kudoma nhengo dzichaimiririra nekuda kwemakakatanwa anowanikwa panoshanda mapato akawanda.
So macommunities aya anonzi anga asina maalliance candidates anoonekwa kana kuti ari organized ane structure yekuti vakwanise kuzorana election. Saka kunonzi vanhu vemumaconstituency imomo vakauya vakaita marepresentation kuleadership yavo kuti hazvigoni kuti tingoti munhu angotorwa achitobva kuHarare ouya anzi candidate muno musina structure. Saka ndizvo zvavanga vachigadzirisa, ndisingazi kuti vauyana pano, but munofanira kuzviexpecta kuti nyaya dzepower hadzisi nyaya dzorudo.
Zvichakadai sachigaro weCoalition of Democrats kana kuti CORD zvakare vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika vaElton Mangoma vati vagadzirira kunonyoresa kunomination court mangwana. VaMangoma vati dambudziko ravaita nderekuti havana gwaro revavhoti, izvo zvave kuita kuti vanyore mazita evanhu vakawanda pamanomination papers avo.
Tiri kuisa mazita akati wandei but tichidayira kuti tikange tainyora mazita akati wandei zvinogona kuti tisazopotseka nekuona minimum number, asi tichaona kuti pane makandidhetsi edu anozogona kubatwa nazvo izvozvo. Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti nyaya yemabirth certificates yanyaya yakunetsa vanhu makandidhetsi edu. Vamwe nguva ine mabirth certificates mapfupi vari kunzi vanodiwa marefu. Vamwe vakarata mabirth certificates nekuti vangoti aiwa kana tiri kuenda kundovhota tinongoenda nechitupa.
Semuenzaniso, kuti unyorese pasarudzo yemutungamiri wenyika unofanira kubomwa nevanhu gumi padunhu rega rega munyika, uye vanhu vacho vanofanira kunge vari mugwaro revavhoti. Vati nekuda kwekuti havana gwaro revavhoti vave kubomwa nevanhu vanodarika gumi, sezvo vachityira kuti vamwe vevanhu ava vanogona kunzi havasi mugwaro revavhoti nemusi wechina. Vatiwo vachatanga kushanda nemamwe mapato anenge aine nhengo kunzvimbo dzavachatadza kuisa vanomirira CORD. Vati vanotarisira kunge vapedza nhasi kusaina magwaro evachamirira CORD musarudzo dzeNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.